mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 30 gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi muzvare johana mamombe vodaidzwa kuti vamirezve mudare ramajistrate nhasi mapurisa anopinda nechisimba mumusangano wekanzuro yeguta reharare achisunga makanzura makumi maviri nemumwe iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vachingove mazana maviri ane makumi mana nevaviri 242 nezuro vanhu makumi maviri nevapfumbamwe 29 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe makumi maviri nevasere vakabatwa nechirwere ichi munyika umwe chete achinzi akange adzoka kubva kubotswana muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121 bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mashanu nevaviri 52 vafa nechirwere ichi kwozouyawo manicaland ine vanhu makumi maviri nevatatu 23 vakafa nechirwere ichi vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana matatu ane makumi mana nevapfumbamwe 8349 vapora munyika vachiita zviuru zvinomwe zvine mazana masere ane makumi namatanhatu nevana 7864 sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti mumiriri weHarare West muparamende uye vari nhengo yeMDC Alliance muzvare Johana Mamombe vashedzwa zvekare kudare ramajistrate uko vari kutariswa kumira nhasi mushure mekunge mapurisa asvitsa masamanisi kumagweta avo nezuro rimwe ramagweta avo vajeremiah bamu vanoti mapurisa haana kuvatsanangurira kuti chii chaita kuti muzvare mamombe vashedzwe mudare uye kuti ndiani akaita kuti masamanisi avakapiwa anyorwe kunze kwekungoti zvine chekuita nenyaya yavo iri kudare rehigh court muzvare mamombe vakanzi nedare vavhenekwe utano hwepfungwa dzavo mushure mekunge magweta avo ati vakange vasingakodzeri kumira mudare vari zvavari zvinonzi vana chiremba vakazoona kuti muzvare mamombe havakodzeri kumiswa pamberi pedare izvo zvakaziviswa mudare musi wa22 gumiguru uye vachinzi vanofanirwa kutanga varapwa muzvare mamombe vakambokandwa mujeri vachinzi varapwe varimo asi dare rapamusoro rakazotambira chikumbiro chemagweta avo chekuti varapwe vari kunze muzvare mamombe nevamwe vavo vaviri veMDC Alliance vanoti muzvare Netsai Marova namuzvare Cecilia Chimbiri vakasungwa gore rino vakazivisa pasi rose kuti vakange vapambwa vakanotochwa vari mumaoko emapurisa asi hurumende yakaramba kuti izvi zvaitika
purisa akafona nezuro vakatumira masamanisi ekuti muzvare mamombe vadzoke mudare nhasi pamasamanisi akatumira vakanga vangonyora kuti chinangwa chaita kuti vaudzwe pamberi pedare ndechekuti vatutsire mashoko akaturwa nemutongi wekuhigh court vamuremba isu hatina kunzwisa kuti zviri kurevei nekuda kwekuti vamuremba vakanga vapa mutongo wekuti muzvare mamombe vabviswe muusungwa vaongororwa na chiremba vachibva kumba sekutarwa kwakanga kwaitwa naMuzvare Makwande. Izvi zvakaitwa zvizere, vakaongororwa navachiremba, zvakaonekwa nachiremba zvikaiswa pamberi paMuzvare Makwande, vanova vakazopa ivo mutongo wekuti Muzvare Mamombe vachiramba vachipiwa mishonga yevanzi vayapiwe kusvika vave panzvimbo yekuti vakwanise kumira pamberi pedare.
Saka muchabudirira here kuenda navo kudare nhasi imi musina kunge majekeserwa nemapurisa sezvamuri kutaura?
Tisi sina chimwe chekuita kunze kwekutoenda nekuda kwekuti pataiedza kuvhunza kumapurisa kuti zvavari kuita izvi zviri kurevei, hakusi here kuda kungoshungurudza Muzvare Mamombe. Vangoti ivo havana zvizhinji zvavanotaura nekuti vatumirwa masamanisi iwayo kubva kuna mabharani edare. Asi isu mukuziva kwedu nekuongorora kwedu, mabharani wedare haangonyora gwaro asina mutuma kuti nyora gwaro iri. Saka ivo mapurisa vazoramba kutudza kuti havatuma kudaro ndiani kuti tigone kujekeserana. Vangoti zvizhinji ngatizojekeserana nai pamberi pedare tasvika mudare. Saka zviri kutitaridza kuti mapurisa aroda kuita chihwande hwande nemutemo, havasi kuda kubuda pachena, havasi kuda kujekesa kuti chinangwa chavo chaicho ndechei uye zvavari kuvavarira ndezvei. Nekuda kwekuti zvose zvakanga zvatarwa nedare takazviita zvikazadziswa zvizere.
Koiyo nyaya yaMuzvare Mamombe yekunzi vaongororwe navana chiremba vatatu zvamira sei?
Chadaitika ndechekuti Muzvare Makwande vakanga vati Muzvare Mamombe vaonekwe nanachiremba vaviri. Saka pavakanga vachiri muusungwa vakanga vangoonekwa nachiremba mumwe chete wekujeri. Vanhu vekujeri vakati havasisina mumwe chiremba wekuti avaone, asi vaita urongwa nanachiremba vekuannex kuparire Nyatwa kuti vaonekwe vari ikoko nanachiremba vekuannex. Saka pakazoenda Muzvare Mamombe kuannex, kuannex vakabva vaongororwa nanachiremba vaviri vakasiyana ana chiremba vehurumende, vachibva vaisawo zvavakaona kuna Muzvare Makwande kureva kuti vakatozadzisa zvaidiwa naMuzvare Makwande vakatopfuuridza. Nekuti Muzvare Makwande vaingoda kuti vaongororwe ana chiremba vaviri chete, asi vakatozoonekwa nana chiremba vari vatatu. Saka hatichazivi manje kuti kumapurisa chava kunyanya chivavarira chava chii nekuda kwekuti zvaidiwa nedare zvakatozadzikiswa zvikatopfuuridzwa.
Asi pari zvino vari seiwe iwe Muzvare Mamombe?
Vachiri kuongororwa nanachiremba zvakare vachiri kushandisa mishonga yavari kupiwa nanachiremba kuti vashandise. Saka tine tarisiro yekuti tichasvika pedyo nekuti vakwanise kumira mudare zvisina chinotivhiringidza munguva pfupi inotevera. Chakungoitika ndechekuti kushungurudzwa kwavari kuramba vachiitwa nemapurisa nevachuchisi kwekunzi nhasi dzokai mudare mangwana ita izvi, kuswera mangwana ita izvi, ndo kwakutovhiringidza kurapwa kwavo. Tikatarisa chiremba akatanga kuvaongorora vasati vatombopiwa mutongo wekunzi vanoongororwa nachiremba, akanga ataura kuti iye pakangoshaya chinovhiringidza chete aingoda masvondo maviri kana matatu ekuti Muzvare Mamombe vange vapachinzvimbo chekuti vagone kutongwa pasina chinovhiringidza. Asi nekuda kwekuzovhiringidzwa kwavakaitwa nekumbodzoserwa muusungwa zvakabva zvawedzera nguva yekuti varambe vachida kuona nachiremba. Naizvozvo ndozvakuchitadzisa nyaya kuti ikurumbidze kufamba pamberi. Uku kwakuita kwemapurisa kwakutovhiringidza kufamba kwenyaya, asi dai vanga vasiri kuita zvekushungurudza kana kuvhiringidza izvi ndofunga pari nhasi dai nyaya yakatotanga kutongwa kare tatova pane chimwe chidano.
Avo vange vari rimwe ramagweta ari kumirira Muzvare Johana Mamombe vaJeremiah Bhamu vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nezuro mapurisa akange atumwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission akapinda zvichisimba maiitirwa musangano weHarare City Council akasunga makanzura makumi maviri nemumwe kusanganisa vatori venhau vatatu. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti mapurisa akapinda makange muchiitirwa musangano wekanzuro akasunga makanzura navatori venhau akaenda navo kuHarare Police Station, asi havana kutaura kuti vanhu ava vasungirwei. wa mafumi vati sekuziva kwavo vanhu vese vange vatorwa nemapurisa vakasunungurwa vachiti vachataura nevakuru vakuru velocal government pamusoro penyaya iyi. Kanzuru yeguta reHarare iri mumaoko ebato reMDC Alliance, izvo zvisingafadzi bato riri kutonga reZANU PF. Tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa. Tavunza meya Mafume kuti chii chakaitika.
Chizooneke mudzivepwe. Takangoona mapurisa asvika vachikumba munhu wese nenhunzi. Chironeyani wavaiona journalist mupurisa kana nani zvake vachitora vachiti aiwa vanhu vese vasungwa. Ini hangu ndandisimo ndiri kuagricultural show, asi zvinhu zvakatishamisa nekuti vanhu vakangoya vachitora vachiti mese mune mhosva. Ndokukanganisa chirongwa chekanzuro chachichiitika mutauro yanga ichiitika vachiti vari kutsvaka vanhu vapara mhosva mukanzuro chemba.
Manga mambovudzwa here namapurisa kuti pane vamwe venyu vemakanzuro vari kutsvakwa?
Hapana anga ambotaura kuti pane makanzuro ari kutsvaka. Chinotishamisa ndechekuti makanzuro anga achitoita basa rokuti vemuHarare vange vachiwana mvura, vange vachigara zvakanaka. Mapurisa acho ndoo vanofanirwa kunge vachiitirwa mabasa anga achiitwa nevanhu ava, asi vanouya vachiita sevasvika pamuzinda wembavha nemakororo kungotsvagurudza nekungoshungurudza vanhu zvisina kana mutemo, zvisina kana kumira pamurauro.
Zvino imimi sameya nekanzuro yenyu moita sei nenyaya iyi?
Tichange tichataura nemukuru welocal government kuti aishi kochii chaakuitika. Taakuita yetsuro nembwa here mukushanza kwatinoita? Taakuita yekungodzingirirana here zvamutsana muchuru tsuro nembwa? Kana kuti tichange tichisevenza zvakanaka? Handioni zvakafanira kuti tinge tichisevenza tichidai tichikumba munhu wese anenge ari mukanzuro, tichikumba munhu wese ari kusevenza nebasa raanenge achiita.
Sokuziva kwenyu vanhu vese vanga vasungwa vasunungurwa here?
Vasunungurwa vese pasina kana hanzi ane mhosva. Ndo zvinoshamisa kuti zvino vanhu vanongoya votora vanhu vovasunungura, vanhu vari kuita basa reguta. Zvinhu zviri kuitwa ndezvekuti guta rigare zvakanaka. Imimi mongoya motora semuri kukumba shwarara kana majuru.
Sokufunga kwenyu imimi munofunga kuti izvi zvaitirwe chii?
Hatitozivio kuti zvaitirwe chii. Tichange tichitaura nemakuru emapurisa kuti zvino munoshandika here muguta macho, riri kuindepi guta racho. Kana vanhu vachikwanisa kumiswa pamusangano wakakosha zvikuru wekanzuro, mari dzinenge dzarasika ipapo, nguva inenge yarasika ipapo, motora vanhu semuri kungotora vanhu nje muinda navo moti kwanza hatina mhosva yatazoona yamakapara asi tangokutorai. Ingava nyika here? Ingava nyika inongotorwa vanhu seizvozvo here? Handizivi kuti mapurisa acho ari kuda kusevenza sei, vari kufunga sei mumusoro yavo, asi isu maonero edu tiri kuona kuti izvi kuita mahumbwe neikutonge kwenyika, kuita mahumbwe neupenyu hwevanhu, kuita mahumbwe nemasimba avanenge vakapuwa paconstitution.
Avo vange vari meya Jacob Mafume veguta reHarare vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nengo dzeparamende yevadiki kana kuti junior members of parliament nhasi dzinotariswa kutungamira vamwe vadzidzi mukuratidzira vachinyuta kuti kodzero dzevadzidzi dziri kutyorwa. Umwe wevatungamiri ava ari nhengo yeparamende yevadiki achimiririra kuwadzana Central kumbirai Fredi Mugai audza Studio 7 kuti vadzidzi vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise zvinonetsa pakati payo nevarayiridzi kuitira kuti varayiridzi vadzoke muzvikoro sezvo vadzidzi vari ivo vave parumhananzombe. Mugai ati nguva yekusaenda kuchikoro yarebesa naizvozvo hurumende inofanirwa kumbochifunga kuti zviri kuitika izvi zviri kuitei kuvadzidzi.
Nhasi tiri kuenda kunoratidzira kumahofisi ebazi reprimary, secondary and tertiary education muHarare, uko kwatiri kuenda sebazi rejunior parliament, junior council and the students board sevanhu vanomirira kodzero nezvichemo zvevana veZimbabwe.
Varonga izvi ndivanani?
Isu sebazi rejunior parliament nejunior council and the students board takagara pasi tikanzwa zvichemo zvevana veZimbabwe vachitaura kuti vachichema nenyaya dzekuti vadzidzisi havasi kuya kubasa apo vane bvunzo dzakatarisana nadzo mumwedzi wazvita. So vaitaura kuti vana vari kuchema vachiti havakwanisi kunyora bvunzo idzi nekuti mabhuku enyu curriculum havatorina, uye havakwanisi kuti vatenge data kuti vafunde online uropadande mutande nekuti zvinodhura. Saka vana ava vaichema chema chiti dai hurumende yagadzirisa nyaya dzevadzidzisi kuti vauye kumabasa mwedzi uyu wokupedzisera wambudzi vongofunda zvishoma izvozvo then tozonyora bvunzo, nekuti izvezvi vana vazhinji havana zvavari kuziva, kunyanya vana vari kumaruva vari kuchema chema zvikuru nekuti masilabhasi vanga vasina kupedza.
Mucharatidzira muchienda kupi uye moita sei kana masvikako?
Isu tiri kuratidzira pamahofisi eMinister of Education. Hatisi kuzomacha mutauni, asi tichangona kunosubmita kunopatsamba yedu kuna honorable Matema nevanhu vanosvika kana 25 oro 30 kana kune vamwe vana vanenge vauyawo vakawanda, tinongosubmita takawanda ende tichaona kuti mitemo yeCOVID-19 social distancing, maface mask tinenge tichi observer, tichiona kuti mwana wese akamaintaina social distance. Takabata maplacards edu tichiratidzira tichichema-chema kuti dai hurumende yagadzisa nyaya yedzidzo.
Chii chamunoda kuti chiitwe?
Isu chatoda kuti chiitwe sebazi restudents board rinomirira kodzero dzevana, toda kuti hurumende idzokere igare pasi zvekare nevadzidzisi vedu, nekuti zvinhu hazvina kumira mushe muzvikoro. Hakuna anenge achitarisa vana nemaringe kuti vana vakuita zvesocial distancing, vari kuobserva here maCOVID-19 regulations, uye masilabhasi anga asina kupera. Vana vakuita zvemusikanzwa, vakuita zvegwiti muzvikoro. Saka toda kuti maticha edu adzoke muzvikoro tigoshanda navo.
Munoti kune avo vanoti muri kubhadharwa nekutumwa nemapato ezvematongerwo enyika?
Isu sebazi rejunior parliament, junior council and the students board, basa redu nderekumirira kodzero dzevana dziri mubumbiro remutemo reZimbabwe section 81 kodzero yekufunda, the right to education. Isusu tinotora zvichemo zvevana tozvipa kuvakuru vedu vehurumende kumahofisi eMinister of Education. Isusu hatina munhu anoti akambotituma kana akambotipa mari kana isusu tiri kungoita basa redu nekuti vana veZimbabwe vakativhotera.
Chamungada kuzivisa hurumende chii?
Isu chatoda kuzivisa hurumende ndechekuti isu hatizive vemapato ezvematongerwo enyika. Education is not political. Isu hatine nezvematongerwo enyika, isu tiri kuita basa redu. Ndosaka pakaitwa bazi rejunior parliament kuti isu basa redu ndirekuona zvekodzero dzovana. Saka isusu tinoda kuti hurumende inogadzisa nyaya yedzidzo nekuti dzidzo ndonhaka yeupenyu. Dzidzo yakakosha kuvana, nyika inosimukira. Saka isusu tinongoti vangogadzirisa nyaya yedzidzo yeeducation.
Uyo anga ari anomirira kuwadzana Sandra Mudare reparamende revadiki, kumbirai Fred Mugai ari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Financial Gazette rinoti gurukota rezvemari vamutoviwe vari kutyira kuti mabhizimisi ehurumende kana kuti state-owned enterprises achakanganisazve upfumi hwenyika uhwo hunotarisirwa kuita nani gore rinouya ra2021. Chronicle rinoti panotarisirwa kuti pachasungwazve vamwe vanhu mukanzuro yeBulawayo pamusoro penyaya dzeuori mushure mokuferefeta kuri kuitwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission. Muchronicle mekare mune nyaya inoti Victoria Falls ingangopiwa ruremekedzo rweguta zvichitevera kurudziro yakabva kukomishini yakaumbwa kuti iongorore kana Victoria Falls ine zvese zvinodiwa kuti ipiwe uremekedzo hweguta. Newsday rine nyaya inoti masangano anomirira varayiridzi ari kushora gurukota rezvemabasa vaPaul Mavhima vachiti vari kupindira munyaya dzavo vachikurudzira kuumbwa kwesangano revabereki vanoda kuumba sangano rinokwikwidza varayiridzi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7. Medu muZimbabwe umu muchanetsa kunaka nekuti kune zvinhu zviri totally unfair zviri pachena zvakanyanyisa. Unoona kuti MDC Alliance neMDCT vari kudzinga vadzokere kuma 2014 structures. But salary ya teacher haisi kukwanisa kudzokera kuma 2014 figures kuti munhu aitambira 540 muna 2014, but government ikutadza kudzosera mari iyoyo kuti munhu atambire mari yake yakanaka adzokere kubasa. Tirikuona isichoche nekuti vanhu vari kutonzi vaita anti-sanctions march, and anti-sanctions march iyoyo yanga ichiunganidza vanhu. Asi nhasi chai chai vanhu vakati vakuda kuita march protest yekuprotesta against corruption and everything zvinhu zvazvakadhakwadhakwa zvirikutaura nezanupf, vanosunga vagoshungurudzwa. Utongi hwerudzivo.
Mwanani mangwanani veStudio 7. Ini ndinoitwa George Svanda, ndiri pagwanda zvakare. Vade vamavhinga avo vasataura zvisina basa. Chavanotaura kuti varamaposa vamurudza musoro nezvekuitira muZimbabwe chii, vachidotadzawo kukontrola zviri kuitika muSouth Africa, kupondwa kwavanhu vanachipiswa namatai, vanhu vachitiza marori vachivasiya mugwagwa, vachiregera vanhu vachiita zvavanoda. Ndozvavanoda kuti zviitike muno muZimbabwe. Chiregai tichikuudzai chokwadi, muno munorohwa, mugosungwa. Hatipromoti unhubu hwakadaro hwekuti munhu anongomuka kusena achiita zvaari kuita munyika ine utongi hwakasarudzwa zvepamutemo. Ndozvamunoda kuti zviitike muno muZimbabwe. Ivo vadhe vamavhinga vagara munhu weMDC, ende kana muchitoitora neropa muchaitora neropa nyika inoyo. Utongi hwejekerero hwekuti munhu anomuka usena achiurayana navanhu, vakamuka achiurawa muno muZimbabwe ndiani? Isi tinorova tigosunga tokusiya uchirarama. South Africa vanhu vanomukirwa useni vachipisigwa mudzimba dzavo, vachiurawa, vachitiza, vachisiya marori migwagwa. Inyika ine rusununguko. Rusununguko hwachindokupi? Hwokuuraya vanhu, hwokuuraya maforeiners. Uzivi zvomuri kuita, vharaji redio chenyu icho kamashaya basa.
Hey, masora sei paStudio 7 pano. Ndinonzi Dennis kubva paCape Town apa. Ndinoshamiswa mhani nevanhu vanoti kwanzi Studio 7 ine manyepo. Kuti ndinoripota zvacho neStudio 7 zvine manyepo mukati dezvipi. ZANU-PF yakungohumana. This is one of the days they can't see the way they have to move. Havasina direction kuti vonanga zvipi. Izvi zvinovabvisa muzhira zvokuti vasakwanisa kufambisa nyika yaende mberi. Ndizvo zvaakuita kuti vahumani izvozvo zvokuti havachazivi zvino kuti vakabira mumaelection vakafunga kuti vachainda mberi zvikatadza. Izvi vava kuti kwanzi Studio 7 haisi kuunza nyemudzechokwadi. Hai vakomana ka. Plus vanhu vanonhangekirao ivo vanhu vesadhaka vana Mosambiki vavavo ndo vafanoda vechiencourage Zimbabwe kuti Zimbabwe ime itai zvinodiwa neEurope man. Because without a country having the support of America European countries, haisurvive. Zvakaita Zimbabwe cannot survive. So handizivi kuti vanhu vakadii, vanoita kuti vamwe vanhu vavasagara zvakanaka vanambochingotambura. Vanokutambura vanhu muZimbabwe pasina kana vanovatibatsira. Tiri munhama wako mama.
Ito dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Zapata zvese nemitundu misodzi neziya bukuta ndabira kare ndichi
muimbi wechidiki Nice Boy akabura rimwe damba refu rake rinonzi Better Life iro akaimba nziyo nevamwe vaimbi vane mukurumbira vakaita samadzibaba Nicholas Zakaria. Muimbi uyu anoti ari kufara nekutambirwa kwedamba refu iri. Kuti chunja zvizhinji ngatinzwei hurukuro yaaita na Blessing Zulu we Studio 7.
Ndizvo zvandipa nemborova dombo zvandakaona zvandoona ini zvandakaona ndichikura zvandakaona baba namo ndinonzi namo zvandakaona zvandoona baba
ya tinotenda damba refuranda kabudisa takaribudisa manje manje so mazuva adarika rinonzi Better Life rangari ne makolabos one song imwe yacho title track ndakaita na Nicholas Zakaria baba Nicholas Zakaria ndo akandibetsera kuita track rokutanga then rimwe racho rinonzi mangura ndakaita ne muimba anonzi script mola muimba anonzi kanwa marare noimba hip hop. So kubva zvatabudisa album iri ndingangoti pakutengesa ma CD chaiwo chaiwo vanhu vari kutambira album zvikuru kwazvo nziyo dzakaita sa zvandakaona Better Life Dorofia naMangura. So ndinoda kutenda kuti album riri kutambirwa zvakanaka Better Life album.
Sika zvinhu zvinenge zvisina kunyatsomira zvakanaka mazuva ano nenyaya yeCovid muri kuzvigona sei?
Ya, tingangoti sekutanga mazuva ekutanga lockdown, nenyaya yekuti mazuva ekutanga vanhu vanga vachiri kuvhunduka nekutya zvakanyanya, nemutemo wanga uri kuti vanhu havasi kubvumidzwa kuungana. Pasi nekuenda nekuenda tichitarisa mamiriro akaita nzvimbo iko zvino vanhu vari kuita vachitisunungurwa izvishomani, kwete nekuti vanhu vakuvhurirwa havo 100% but vashoma vavo vadiki diki vangobvumidzwa kungoti songanei pavanenge vari vachiita zvavanenge vachiita maparty nemashows. Saka so far tinombodanwa takatarisana nemwaka wemaholidays eChristmas nemichato yakati wandei kudai. Magigi ari kuti 1K haasawo yekuti vanhu vanowanikwa vakatiwanda zvokunyanya stack but vashoma ivavo vatinenge taimbira ivavo vakatiwanda kwatiri vakatikoshera zvikuru kwazvo. Saka tinoda kutenda kuti panguva ino nekuita nani kuri kuita zvino chero lockdown zvayo ichiko zvino zviri kuita nani vanhu vari kutisunungurwei tine mashows atiri kuperforma mashomanini mbichana mbichana tichifamba takadaro.
Ko pane vhidhiyo ratingatarisire here kubva padamba refu renyu iri?
Vhidhiyo ratiri kuita isingo, it's a single track ratiri kuda kubuditsa parokuti pamwe Christmas vanhu vanogona kungotamba. So like now tiri kufanira kubuda utondoshita video but pane rakabuda rinonzi Masanga rarisiri album, it was also a single rinonzi Masanga ratakabuditsa pamashura.
Aiwa tinokutenda zvikuru mukoma Nice Boy nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Tinokutenda zvikuru nekuti tambira kwamaita. Tinokutenda zvikuru, we thank you so much Studio 7 for being with us.
Muimbi wechidiki Nice Boy achitaura na Blessing Zulu we Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Muzvare Johanna Mamombe vodaidzwa kuti vamirezve mudare raMajestrate nhasi. Mapurisa anopinda nechisimba mumusangano wekanzuro yeguta reHarare achisunga makanzuro makumi maviri nemumwe. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichakupai zvechimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahuwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.